Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarayiridzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netensheni yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka, dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarayiridzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti panogona kudzimara kwaita mhirizhonga dzakawanda. Isu taa tichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka, dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama, vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainawo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana, mune runyararo, hamuna kana dambudziko, saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonokwe kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa?
Kunyufita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasefiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana, mari dzavo vachikwavhangwavha zvavo zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi, zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro yakakwana, ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza, vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa, tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro. Inyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe, asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurayiridzi. Zvinozoita kuti zviomere murayiridzi kuti adzokere kubasa, zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege, nekuti iye homwe yake ndo inodzi mari yamutuma. Chatinoona ndechekuti varayiridzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chaachiri chekuti dai paitwa hurukuro idzo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4, pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.